Mutambi wekuCameroon Christian Ntuba Efupa uyo airova mambure pamadiro mwaka wapera aramwa basa nenyaya yemari yake yechibvumirano chemwaka wapera iyo asati atambidzwa nechikwata chinemukurumbira ichi. Efupa nhasi aramba kupinda munhandare kuita gadziriro nevamwe vake achiti iye haasi kudzoka kusvikira atambidzwa mari yake zviuru 15 zvemadhora iyo akanyorerana pasi nedzimbare kuti aizopiwa asati atanga kutambira chikwata ichi gore rapera. Efupa ndiye angatarisirwa nevatsigi vechikwata ichi kuti achavarovera mambure apo Dynamos iri kurwira kutora mukombe weleague uyo yakapedzera kutora muna 2014 zvichitevera kusiya basa kwakaita vamwe vatambi vane mukurumbira. Kurama basa kwaEfupa kwauya panguva iyo Dynamos yatsidzwa nevamwe vatambi vakawanda vane mukurumbira kusanganisira Masimba Mambare naAsley Rayner avo vakaenda kuBlack Rhinos pamwe naTsaona Chikunza uyo akaenda kuNgezi Platinum Stars. Pamusoro pezvo kapteni wechikwata ichi Oten Mushure haasati apinda mukamba achichema-chema zvekare nenyaya yemari yake yechibvumirano chegore rapera uyezve achitarisira imwe mari yokutambira chikwata ichi gore rino. Munyori mukuru weDynamos vawedzamaretera vanoti vari kugadzirisa nyaya yaEfupa nedzevamwe vatambi vavo vachiti ivo vane chivimbo kuti Efupa atange ari mugadziriro svondo rinouya mitambo isati yatanga. Asi mumwe muteveri weDynamos vatichapa mwendaperi vanoti kunetsana kwedzimbare nevatambi panguva ino yezororo nenyaya dzemari hazvisi zvitsva vachiti ivo vari kutarisira kuti chikwata chavo chichakwikwidza zvine mutsindo kutora mukombe weleague.
Aiwa gore negore togara tiinawo maproblems aya but tichangohwina zvakangodaro hatina kana basa nazvo izvi. Maproblems amajaira aya every year we happen to have problems every now and then here and there but tichongogara tichitongohwina chete. Dynamos itimu inozivikanwa.
Dynamos haisati yanyoresa nevepremier soccer league vatambi vainenge ichishandisa mwaka uno. Zvimwe zvikwata zvinoteverwa nechaunga cheCape United neHighlanders zvakatopedza nenyaya iyi kare. Dynamos iri kusangana neChicken Inn mumutambo wavo wekutanga wemwaka uno. Zvichakadaro chikwata chenyika checricket chemacedron chadongorera muSuper Six Stage yemakundano eWorld Cup ayo ari kuitirwa munyika muno. Chikwata ichi chiri kungoda kubanda Hong Kong mangwana muQueen's Court Club kuti chipinde muSuper Six Stage umo muchabuda zvikwata zviviri zvichaenda kumakundano eWorld Cup England nekuWorld gore rinouya. Pari zvino Zimbabwe iri pachinzvimbo chechipiri pasi peScotland iyo yakarova Afghanistan, Nepal pamwe neHong Kong. Asi Zimbabwe ichange isina Brian Vittori uyo ambomiswa kutamba neveInternational Cricket Council achinzi anga achibirira mukukanda kwake bhora mushure meongororo yakaitwa apo Zimbabwe yakarova Afghanistan nemaranzi maviri. Asi izvi hazvisi kubvisa mongo muchikwata chemacedron icho chiri kubaka moto chichitungamirwa naSikanda Raza uyo ari kukanda marani pamwe nekutora mawikendi pamadiro. Muongorori wemutambo wecricket vaSevia Tsumba vanoti havasi kuona Hong Kong ichimira pamutambo uyu vachiwedzera ivo kuti Zimbabwe yatove muSuper Six Stage.
MuSuper Six yatovemo. Hongu ngativerenga vazi vanhu vechi tinodambura muterendende.
Zimbabwe iri kutarisira kuve chimwe chezvikwata zviviri zvichabudirira kuenda kuWorld Cup uko kuchange kune zvikwata 10 zvinorura pasi rese mumutambo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.